manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 27 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso svondo rapera vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muhusungwa. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matano ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi pamwe nezvinenge zvisina huremu hunobvumidzwa pamutemo. Mutambi weMartial Arts Wilfred Mashaya anorasikirwa nemukombe wake asina kukwikwidza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vari kunze pamhosva yekuungana zvisina mvumo yavari kupomerwa vanoti vaibatwa zvisina kunaka vari muhusungwa. VaNgaruvhume avakasungwa musi waTunyamavhuvhu vakagara mujeri reChikurubhi kwenguva ingada kusvika kumwedzi mitatu vakazoburitswa muhusungwa nemusi wechina svondo rapera mushure mekubhadhara zana remadhora ekuAmerica semari yechibatiso. Vakadziwo nedare vagare pakero yavakanyoresa kudare uye kuti vange vachinozviratidza kumapurisa ekuWaterfalls chishano choga choga pamwe nekuti vasashandisa Twitter account inonzi J Ngaruvhume iyo yavanoramba kuti ndeyavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Usungwa inguva yakaoma vapandemii. Isu semapolitical prisoner zvikuru seekuopposition tinonga tine kubatirirwa zvakanyanya. Kuti nawo muvemajeri momu vaiedza kumirira nesu nekuedza kusateerera zvavanonga vachitupa kuti vatiitire ndiva kuvatenda chaizvo ivavo vaibatira nesu asi muusungwa mange makaoma.
Zvii zvamungati makarasikirwa nazvo panguva yose yamaa muri muusungwa pamwedzi mitatu iyi?
Chekutanga ndakarasikirwa nenguva yekuva nemhuri yangu. Musi wandakasungwa ndakatorwa mwanasikana wangu aripo ane makore 12 12 years. Ndakasungwa aripo ndikamusiya achichema zvakanyanya. Varume vakandimbunyikidza vakandipinze mumotokari vakandipinza vakazviita muneso emwanasikana wangu. Saka mwedzi mitatu yose yandanga ndiri mutorongo ndaizvifunga zvakanyanya. Ndaifunge vana vangu, mudzimai wangu nevandinobata navo kuTransform Zimbabwe vazhinji vaindishanyira vachindisimbisa asi vakashushikana zvakanyanya. Chechipiri, mabasa anguwo zvakare ndinoshanda, kushanda kwangu kwese kwanga kwakamira. Ndaichiverenga chikoro changu, ndaifanira kunyora maexams, yakandirambidza ikata unyori, tozoti chetatu, nguva chaiyo yekuti tishandire nyika nekupfudze basa rekuti nyika inake mberi. Yakarasika zvakanyanya apo ndange ndiri muusungwa. Saka zvinhu zvezvimwe zvandakarasikirwa nazvo zvakanyanya panguva yandanga ndiri muusungwa.
Saka munotarisirwa kudzoka kudare riini zvakare?
Ndiri kutarisirwa kudzoka kudare musi wa15 November kuti tindopuwe zuva rekutanga kwetrial inonzi trial date. Kana kuri kuti havana kutipa magota edu anobva aapply kuti tibviswe paremand nekuti state iri kuratidza sekuti haina kana nyaya yavanokwanisa kusumudza mudare nekuti vanoziva kuti havana umbo hwekuti tanga tiri kumeeting iyoyo ende vanozviziva kuti ina handizi nyengo yeTPOC yekuti ndanga ndiri kumeeting yeTPOC ende takatore nguva tisina kusungwa vamwe vatosungwa vanga vari pameeting iyoyo zvinoratidza kuti vanoziva kuti tanga tisi ipapo. Saka ndiri kudzoka kudare musi wa15 November.
Mune zvimwe zvamungataurira vateereri here tichiziva hedu kuti hatingataure zvakanyanya nenyaya iri kudarei?
Chandida kungotaura ndechekuti vana veZimbabwe tinofanira kutsunga nekushinga. Kushungurudza kwavanoita Jacob Ngari Dvume kana kuti vasunga nani, vanozviita asi hatiperi mwoyo nekuda kwemandate kana basa ratinotenda kuti tinaro rekuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Hatigari pasi tobate shaya tochema, hatidaro. Tinotsvage mazano ekuti tingaita sei tiise musoro pamwe chete. Nyaya dzekunyenyerwa dzatisina kuita izvi tinoziva kuti ndizvo zvinoita vanhu vari kutsvaga kumbunyikidza kodzero dzavanhu. Hatina mhosva dzatakaita, takachena pamberi pedare ende pamberi pevana veZimbabwe, asi hativhundutswe nekuda kwekushungurudzwa uku.
Avanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngari Dvume vari parunhare muHarare neStudio 7. Komisheni inochengetedza kodzero dzevatengi muZimbabwe yeConsumer Protection Commission inoti yave kutora matanho ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi muchirungu fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa pamutemo kana kuti underweight. Mutauriri wekomisheni iyi vakuda kwashe mudereri vanoti vari kushanda pamwe nebazi rezvemaindastiri nekutengeserana kana kuti industry and commerce vachishandisa mutemo weTrade Measures Act mukuona kuti vatengi vachengetedzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu sekomisheni dambudziko harisi vanhu vari kupfeka nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati packaging netiriyo kana kuti zviputirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe kwatinofanira kuenda izvinezvi vatakaurirana kuti hanzi yetinotageta kwekwazirudzi aizivo kuti zvinogona ndo zvakaoma nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa ake wayo nhema izvo kune nyaya nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira ngoti tikangonobata ava vari kutengesa ava tisika kunobata kwacho kwakubva mapepawo hapana zvatinenge taita nekuti mapepa acho aramba achigogadzirwa enhema nhema zvingopekwa zvichiramba zvichingodaro. Saka tauri kuti mukoto iyoyo inogona kuvharwa asi ibasa hombe inofanira kutoshanda nevamwe mabazi ehurumbidza izvenana zimuravitava kugoisa musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere.
Saka ndevapi vanonyanyotengesa izvi zvenhema nhema izvi vamudereri?
Zvinhu zvakawanda zvenhema zvino zvinowanikwa tumashopu twemukotokoto kwakatombotaurwa kuti kumbaro raiti remahatima vari kupfeka ikoko robho vati rakunzi mahatima iyo riri raiti renhema rima rangopekwa mupakezi yemahatima asi haisi raiti chete kune zvakawanda dovi refeki machangi zvakawandawanda zvinhu zvavanongopeka nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita sei. Vanoti havo zvinenge zvakachipa asi kamunoziva kuti zvamunofunga kuti chakachipa chinodhura nekuti kwofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara ivo ana kensa ivavava vatichazva kuti zviri kubva kupi zvinhu zvatinenge tichingodya zvisina kuvhenekwa.
Imwe nyaya yevamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa inganzi muchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministry yeindustry and commerce rinonzi Trade Measures, nekuti pane mutemo unonzi Trade Measures Act. Ivavo veTrade Measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezhamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshandira navo nekuti vane mishina yavainayo. Takatendera takaenda kwana mutoko tikaenda kupuku.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunenge hwakatarwa neTrade Measures Act?
Pamutemo iwo watikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams. Unosvikaona chingwa chete wochiisa pascare ku600 hupu uri kunzi 10 kg uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro zemi imwe shuga haiyo ndotoita vanezika nekuti taiwa takatovabata tikatovaendesa kukoti ukazi pane shuga yaitendera yainzi sta shuga, shuga iyoyo ndiyo nhema nhema even adhiresi yarangu yakasanga iri kunyika saa takaitora shuga iyo tikaenda nayo ikanodhistoya nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8 panenge takatoona iri 1.6 saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo nekuti tisa kuti ivavo vese vatova kuvabata vari kutengesa mahanda wezi nezvinhu zvisina huremu hwakakwana.
Ava vanga vari mutauriri weConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vari parunhare muHarare neStudio 7. Kwasara mazuva masere chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party vachitsvaga rutsigiro kekupedzisira. Semakore ose, sarudzo dzemu America dzinoteverwa zvakanyanya nepasi rose kusanganisira muZimbabwe, sezvo vazhinji vachiti dzinoratidza mucherechedzo wegutsa ruzhinji nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mumwe wevari kutevera zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, avanoti vanoshuvira kuti vezvematongerwo enyika muZimbabwe vari kudzidzawo matsvagirwo anoitwa rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo.
Tiri kuona mapolls ari kuitwa every day vachibvunza vanhu kuti iwewe uda kuvhotera ani, chii, hapana munhu ari kutya, vanhu vari kunyatsa kutaura uda kuvhotera nhingi. Vasiri kubuda pachenawo ndevamwe vaya vanenge vachiti handisati ndanyatsa kusarudza vandiri kuda, hapana atandigutsa pavaviri ava asi ndichavhota. Zvichiratidza kuti mazuva mashoma ari kutevera iwawo pachine mavoters vakachamirira kuti vave convinced kuti munhu andichavhotera kuti apinde kuwhite house ndiani, chinova chinhu chinoratidza healthy democracy.
Munonzwawo sei muchienzanisa nezvinoitwa musarudzo dzekuZimbabwe?
SemaZimbabwenzi tinongoti zvavo, tinenge tichiyemura. Ndo pai pekuti vanhu vanenge vachiti ko dai ndakangozvarwawo ndiri kuAmerica ikoko ndiri kuparticipatawo mudemokrasi zvakadaro. Hapana chatati tanzwa kana kuti pane rally yarambidzwa kuitwa, hatisi kuona zvinhu zvakadaro. Vari kuenda vachiita zvavanoita. Of course panewo matambudziko akaitika sekuda kupfurwa kwavaDonald Trump kaviri kakaitika gore rino, asi tinoona kuti law enforcement yakakurumidza kupinda. Mumwe wacho akabva atourawa, mumwe akasungwa kutaura kunoku atori mutorongo nekuti akathreatena candidate. Saka tiri kuona kuti demokrasi yeAmerica iri pachena iko zvinezvi, iri kushambadzirwa pasi rese kuti kana taakuita maelections tinopa vanhu mukana wekuti vasarudze mutungamiri wavanoda.
Munoona vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vaine zvavanodzidzawo here kubva kune zviri kuitika izvi mukugadzirira sarudzo?
Mazuva ano aya taakuraramawo panguva yesocial media, uye vanhu vakawanda vakukwanisawo kubhadhara masubscriptions ekuti vanoona vana CNN paDSTV. Saka ishuviro yedu yekuti vatungamiri vemuZimbabwe vari kudzidzawo chinonzi demokrasi, kwete kuti vanenge vachingotika mabhokisi ekuti taita maelections, zvokuti kana maelections iwa apera munotoona kuti nyika inenge iri worse than zvayanga iri maelections asati aitwa. Uye unotoona kuti mari yatiri kushandisa kuita maelections, zvichida imari yanga isingafaniri kutomboendeswa ikoko, pamwe taifanira kungoramba tiri patiri ipapo toshandisa mari iyoyo muzvipatara, kupa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakadaro. Pane kuita sarudzo dzekuti dzichipera vanhu vanopinda mudepression, vanhu vanodonha kufa chaiko nefrustration yekusaona kuti nyika iri kubva kupi ichienda kupi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chamunombopiwa mazuva ose naTaboka Ncube, asi nhasi muchichipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muhurukuro yedu nhasi tine wechidiki anorwira kodzero dzevanhu, mukoma Clayton Gonese, vari kumasvingo kuti tinzwewo nezverwendo rwavo rwekurwira nyaya yegutsa ruzhinji kana utongo hwejekerere muZimbabwe. Pindai tinzwe mukoma Clayton.
Ndinotenda zvikuru mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinonyorawo zvinyorwa zvinokurudzira utongi hwejekerere kana kuti demokrasi. Zvinyorwa izvi veruzhinji kana vachida kuzviona vanozviwana paNehanda Radio, panova pandinozviisa kuti zvionekwe neruzhinji. Uyezve pari zvino ndiri mubishi rekuita kuti ndizvivandudze nekufunda kuti ndinge ndichidzika midzi munyaya yezvematongerwo enyika. Ende pachinguva chidiki chinotevera icho ndinotarisira kuti ndinge ndava gweta rinenge richirwira kodzero dzevanhu.
Mune sangano ramunoshanda naro here mubasa renyiro riri kurwira utongo hwejekerere?
Zviro kwazvo mukoma Jonga Kandemiri, ndine sangano randinoshandidzana naro kuona kuti tarwira utongo hwejekerere, rinova sangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba, avo vamunoziva kuti vari mutirongo vachizorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Tinonzwa hurumende ichitaurawo kuti utongo hwejekerere huzere muZimbabwe. Imi muri kuona sei?
MuZimbabwe hamuna utongi hwejekerere, mukoma Jonga Kandemiri. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu. Munozviziva imi kuti vatungamiriri vehurumende yeZimbabwe vatori pazvirango zvavakatemerwa nenyika yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu vanovapikisa. Munozviziva imimi kuti kutaura kuno vaJameson Timba nevamwe vanhu 64 vari mujeri izvezvi vachipomerwa mhaka dzavasina kupara. Mhosva yavo hombe ndeyekuti havawirirani nehurumende. Saka zvirokwazvo tichiona kuti vese vanopikisana nehurumende vanorohwa, vanopambwa, vachiti vakafira mberi, zvinotiratidza zveshuwa kuti hakuna utongi hwejekerere.
Kune vamwe vanotiwo vechidiki vakawanda vanoti vari kurwira kodzero dzevanhu vanenge vachingonangana nekushoropodza zvinenge zvichiitwa nehurumende, vasingatarisiwo zvinonzi zvakanakawo zvinenge zvichiitwa nehurumende. Munoti
isu hatisi kushoropodza, mukoma Jonga Kandemiri, asi tinenge tichingotaura zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti munozviziva imimi kuti vamutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF vakabuda vachitaura pakapera musangano weSadhiki vachiti ndakuudza matare edzimhosva kuti vachiburisa vaya vari mutirongo nekuti musangano weSadhiki wapera. Asi munozviziva imimi kuti pamurau wedhemokirasi hazvibvumidzwe kuti vebato vange vachiudyira matare edzimhosva kuti haachiburisa yevanhu chiitai izvi. Panofanira kunge paine inonzi separation of powers pachirungu. Munozviziva nhoroondo yekupambwa kwana muzvare Justina Mukoko, pambwa kwana vaitai Dzamara nekuurayiwa kwevamwe vakasiyana-siyana vanopikisa hurumende. Izvi zvinotiratidza kuti zvirokwazvo Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti pave neutongi hwejekerere. Pari zvino utongi hwejekerere hatina.
Ikurudziro ipi yamungapa kune vechidiki vezera renyu vangadai vaine chidokwadokwawo chekutevera tsoka dzenyu?
Kurudziro yangu kune vechidiki, mukoma Jonga Kandemiri, ndeyekuti ngavasaramba vakangopeta maoko vakanyarara vachifungidzira kuti zvinhu zvichangofuma zvakanaka, ramangwana ravo ndiro riri kuondongwa. Naizvozvo vanofanira kusimuka vorwira kodzero dzavo, vorwira ramangwana ravo, ndokuti zvinhu zvigenge zvakanaka mune ramangwana. Vakaramba vakanyarara, ramangwana handioni rakaji.
Manga makateerera kune vechidiki vari nhengo yesangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaJameson Timba vaClayton Gonese. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi tadzoka zvakare naApostle Martin Matinenga vachitipa zvakare rimwe shoko. Tinzwe zvavakati gadzirira. Apostol toku chingamidzai sangana ine vateereri.
Kwazwai mukoma Evans, kwazwai vateereri vedu mose. Tinoda kutenda Mwari zvakare nenguva ino patichange tichigoverana shoko raMwari. Tichingotenda Mwari nekuda kwenyasha dzavo uye nekuda kwerudo rwavo. Svondo rapfuura takanga tichitaurirana nauye kuti Mwari vakatida kuburikidza nemuchinjikwa, Mwari vakatida kuburikidza naishe Jesu Kristo, vakava chibairo, vakava dira mamba, kuti iwe neni tive tinoregererwa zvivi zvedu, nekuti zvakanga zvisingakodzeri pasi pezuva kuti pawane chinhu chingabvise kutadza kwakanga kwaita munhu kuna Mwari. Naizvozvo ivo Mwari vamene ndivo vakasarudza kuzvininipisa, vakazviita chibairo chokuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa. Izvozvi ndizvo zvinopupurwa kubhuku ravaFiripa okuna Philippians chapter 2 kubva paverse 5 tichisvika paverse 8 panoverengwa ipo pachiti nechirungu, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Tikatarisa nawi tiri kuona Mwari vari kuzvibvisa umwari hwavo vachipfeka nyama kuti vakwanise kufa, nekuti zvaidiwa kuti pave nekufa. Tinokaverenga kuna Romans kunonzi the wages of sin is death. Saka paidiwa kuti munhu afe so that anokwanisa kuripira zvivi zvake. Asi munhu aifawe aifanira kuva munhu akarurama. Pakati pasi pezuva pakanga pasina munhu akanga akarurama. Naizvozvo Mwari vakazviita munhu. Kana dai taitaura taiti he became poor. Kuvapuwa ikoko kwakanga kusiri kuvapuwa pamaterial things. Kwakanga kuri kuvapuwa pakuti vakabvisa umwari hwavo. Kubwinya kwavo kwose, simba ravo rose, zvose zvinotaura kuti Mwari ndiMwari, vakazvibvisa vakazvipfekedza nyama kuti vakwanise kufa. Kufa kwavakaita kwakava kufa kwairipira mhaka dzako neni. Ndosaka tichiti tikatarisa zvinhu zvakadaro tinoona rudo runoshamisa runobva kuna Mwari. Panyika pano kana takatarisa tinoona vanhu vanozvipembedza nekuda kwemaassociations avainawo. Kana ari munhu akasimukira akakwirira tinozvitutumadza tichiti ndiye wangu, mukoma wangu, munin'ina wangu, ndibaba vangu, ndisekuru vangu nekuda kweposition yavanenge vainayo. Asi panapa tiri kutaura nhau dzaMwari. Mwari musiki wedenga nenyika ari kuzvininipisa, akatarisa iwewe, akatarisa inini, achiti ubve murufu uwane upenyu husingaperi. Ndosaka ndichitaura ndichiti izvozvo ngazvitipe chikonzero, kunyangwe mumba muine nzara, kunyangwe fizi isipo, kunyangwe paine urwere, asi izvozvo zvekuti muna Jesu Kristo takapuwa upenyu husingaperi. Ngazvitipe manyawi ekurarama tine kutenda kwekuti takadiwa nekudiwa kukuru. Ngatinamatei panguva dzino. Maita henyu Baba nezita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nerudo rwamakatiratidza kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nekuti makatida mukazvininipisa, mukazviita chibairo kuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinotenda panguva ino kuti imi zviro kwazvo Mwari rudo rwenyu runoshamisa. Hwakakura somakomo, hwakasimba rweserufu, hwakadzika senyanza. Nezvita raIshe Jesu Kristu takutendai nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai Apostol Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries neshoko ravatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, Mutambi we martial arts Wilfred Mashaya akaraskirwa nemukombe wake wepasi rose wekobuda world weapons champion asina kupinda munhandare mushure mekutadza kuenda kunodzivirira mukombe uyu kumakundano e International Combat Organization World Martial Arts Championships kuGerman. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mashaya nevamwe vatambi veZimbabwe gumi nevanomwe vaifanira kuenda kuGermany kumakundano International Combat Organization World Martial Arts Championships svondo rapera asi vakakundikana nemhaka yekunonoka kuwana magwaro avo ekupinda muGermany mushure mekumboshayikwa kwemari yekufambisa. Mashaya oyo anove mukuru weZimbabwe Ninja iyo yaendesa vatambi kuGermany anoti vakanonoka kuendesa magwaro avo ekufambisa kumakundano aya. Mashaya anoti aifarira kudzivirira mukombe wake uyo akatora kuEngland muna 2023 asi mukombe uyu wakazorwirwa nevamwe iye asipo.
Taito iyoyo sezvo tisina kukwanisa kunodefenda taito yacho inenge yakatorwa nevamwe asi tinoshuvira kuti mugore rinotevera ramangwana tikabudirira kuenda tichazama nepatinogona napo kuti tidzorere panzvimbo.
Mutambo wekobudo uri mugungano rimwe chete nemitambo yemartial arts yakaita sekarati, taekwondo, wushu, kickboxing, nijitsu, kung fu nejudo asi iwo uchishandisa zvombo zvakasiyana-siyana. Mashaya uyo ane bhande re5th dan black belt mumutambo weokinawa kobudo anoti vatambi vechidiki vaaifarira kuenda navo vakarasikirwa zvikuru nemukana wavo wekutanga wekuve pamakundano epasi rese aya asi havasi kuora mwoyo nazvo.
Ya munoziva kuti kana munhu wakatarisira kuti uri kuda kuita chakati chotadza kuitika
mugwaro ravakatenderedza Zimbabwe yaifarira kuendesa kuGermany kwekare vatambi vechidiki vasere pachikwata chevatambi gumi nevasere vaenda kuWorld Championships uku. Mumwe wevatambi vaifanira kunokwikwidza kumakundano aya Vincent Fambira anoti akabatikana zvikuru nekutadza kuzadzisa rwendo urwu.
Tokunzwa kubatikana nekuwadzira zvakanyanya takakundikana kunokwikwidza kumutambo weGermany waikwikwidza nyika dzepasi rose asi zvakadaro ndinotora mukana iwowo kuzvisimbisa kuti takawana mukana wekuti tiwedzere kugadzirira kuitira mumwe mutambo ingazoya kumberi.
Mutambi wechidiki ane mukombe weMr Zimbabwe novice wemutambo webodybuilding Spencer Mutona uyo ari kugadzirira kuenda kuZambia kunokwikwidza anoti zvinorwadza kurasikirwa nemukana wakadai wapedza nguva refu uchigadzirira.
Each and every sport in Zimbabwe it demands a lot. Inoda zvinhu zvakawandisa mambacho mamwe masacrifice kuti ukwanise kunge uchiita sei uchinoachieva something kwaurwuenda. So kwandiri nini view yangu inini ndorwadziwa zvikuru.
Mashaya uyu akatora mukombe weZimbabwe Sports Person of the Year muna 2018 anoti nangwa chake ndechekuti kobudo itambwe kumativi mana ese enyika uyezve iite mukurumbira semitambo yakaita senhapfu. Mashaya anoti iye nevatambi vake vave kugadzirira makundano akasiyana-siyana achaitirwa kuColombia, Malta, England nekuWales gore rinoya vachiedza kunzvenga zvakakanganisika rwendo rwavo rwekuenda kuGermany. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi Resports and Recreation Commission sezvo mukuru wecommission iyi Muzvare Eleta Nengamasha vasina kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muusungwa mujeri rechikurubhi umo vakagara kwenguva yangada kusvika kumwedzi mitatu. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matano ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa nemutemo kana kuti maunderweight. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.